Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaudza vatori venhau kuti bato ravo rinotsigira kuti munyika muve neshanduko panyaya dzekuvhota kuitira kuti sarudzo dza2018 dzive dzinenge dzakachena.
Saka isusu seTransform Zimbabwe tiri kutanga kunyoresa kwatingati voter registration, kubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota panotanga kunyoreswa kuvhota nezeki. Saka tatanga program yekunyoresa kuvhota yatiri kutendera tichiti vatsigiri veTransform Zimbabwe nevagari veZimbabwe ngavatinovakurudzira kuti vandonyoresa kuvhota.
Vativo ivo nevamwe vavo munera havasi kufara nyaya yekuti hurumende yave kuda kutora urongwa hwekutenga mishina yekushandisa kunyoresa vanhu kuvhota yebiometric voter registration kubva kuUNDP, uye vari kutora matano ekuti izvi zvisaitike.
Saka isu sepolitical party tiri kuramba izvozvo. Saka tine zvinhu zvitatu zvatiri kuita kuti tirambe izvozvo. Chekutanga, tiri kuratidzira mumastreets musi wechitatu muno muHarare. Saka seTransform Zimbabwe tichishanda pasi pebhana renera, tiri kuratidzira musi wechitatu. Chechipiri, tine petition yatiri kusaina yatiri kunyoresa vatsigiri veTransform Zimbabwe nemacitizens vari kusaina petition yekuti tiendese kuSADC, kuti manikidze SADC kuti itowo ise pressure kuhurumende kuti isaita interfere paprocess yeacquisition yema BVR kids. Chechitatu, tiri kushanda nenera kuti tizoenda kumataredzi mhosva kumanikidza hurumende siye ZEC iri independent.
Vatiwo bato ravo rave kufamba nenyika yese richikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota gore rinouya. Vatiwo kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvikarambidzwa kuvhotera ikoko, bato ravo rine urongwa hwekubatsira zvizvarwa izvi zvikuru sei zviri kuSouth Africa neBotswana kuti zviuye kuzovhota musarudzo dza2018. Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vemuZimbabwe vanogara kunze kwenyika, zvikuru sei kunyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neBritain. Ndaka Mira Studio 7 muHarare, Dini Ivan Chifera.